nyaya yake ndekuti nzvimbo yavanhu vachigara iyi vakaipiwa gore ra2000 nyaya yake dzekuti pakatara nyaya dzepatrackland reform kuti vagare sekuti nyika yezimbabwe yanga yaiva ivhu varende kuvanhu vatema kwande kugara kwavanga vachiti vakati vaka mastatures avo asi nzvimbo yavanga vachigara yanga indori murungu aizi jobe ndekwavanga vachigara saka mugore ra2019 pakamboita dambudziko rekuti vakamonopisirwa zvakaratidziswa revamwe vanga vakudaiwa ingaitifamiri vare inofanira kuti ari vanhu vatema asi mune vanhu vatema varimo hamuna kunyatsovhura zvakanaka mugore ra2018 ndobva tazongopindira tikataurana navo kuti aiwa vagari ava havana kunezokuenda kutiaakugara uye chirova chehurumende ndobva vadzoka vakagara zvakanaka izvi zvazongoita zvakare ndezvekuti nyaya iyi yadzoka zvakare.
Kana muchiti nyaya iyi yadzoka zvakare, mungatsanangura kuti chii chaizvo chiri kuitika uye ndaanani vari kurwisana nevanhu ava?
Pane makwikwi anenge achiitika ekuti mukugara kwavari kuita vanga vakuita sechinwa zvonzi aiwa famiri inofanira kudzoka kuna vanasiyana zebrigadier saka pakunengana kwavari kuita ivo nepazvichikwa kuti vari kunofanira vasvike pakupisirwa dzimba dzavo saa tiri kushungurudzikana kuti pavapisirwa dzimba zvinyika hazvii kumira zvakanaka havana pekugara vanga vachigara dzimba dzavo dzakapiswa mazenge achitekwa tekwa mvura yakatanga kunaya musi wechina vasikavatiri muchesanje vakanayiwa vakabva mufamu iri rinimizi tinoonerwa makwiyana vakabvika vakaenda kune rimwe riripasaidi then vavari kurwisana navo vaiaa kubva vakavadzingirira zvakazakutora matukuta pano havana kuvakanyatsogaraaepavo vari kuoti vakaenda vomhanyirirwa vakaenda kumbomhanyirirwa.
Saka mapurisa ambouya here kuzoedza kugadzirisa dambudziko iri?
Zviri kunekanidza kuti pakuonekana kwavari kuita kuti vamwe vanhu vacho vanenge vachiuya pamwe pacho vanozviidentifyawo sekuti ivo masoja vamwe vacho vanozviidentifya semapurisa asi hapana vanenge achiuya pakuva ari in the formal state nekuti nyaya dziripo panyaya yevagari ava ndedzekuti isu seveplatform for youth and community development tine zvakawanda wanda kuitika zvedambudziko rakadaro sekuti ine wadzikiremeaguna takamboita zvakadaro tikapindira saka vamwe vari kuona sekuti kana nyaya dzikaregi zvichienda kumatare zvinotora nguva yakawanda saka vari kuda kuti vabudirire ava vanenge vavakuira kuita violence yekupisa nekupwanya kuitira kuti vagara vanenge vanaenda kumatare vakati vabudirira vanenge vasisina dzichaisi kugara saka ndozviri kutikanganisa izvo nekuti tamhanya kuti nyaya iyi sezvo taona kuti ine vanhu vakawanda vari kushandisa simba kana tisinganyatsozivawo kumberechii nekuti vanenge vachizviti vaakuvagari vavari kumhanyirira vanozviti zvisiri vehurumende tiri masoja vichichi saka hatinyatsoziva kuti zvii zviri kuitika patava tamboendako ida kunotsvaga kuti tinyatsozivisa ri nyaya yakamira sei tachosvikawo kune vanhu vanga vachitishidza chiridziva saka tamboona kuti tinofanira kutsvaga nzira dzakanaka dzekuenda kuti tinakusvika tisina kuzvikuvaauti tinao kukanganisira ivo vacho vatorera kubatsira nekuti nyaya iyi kwatiri inyaya iri mumaoko enational peace and reconciliation commission iye dzakambomhangara nezvakare sevanga vachitanga kuzimbabwe human rights commission saka hatiedhave platform for youth and community development vari kudina nenyaya iyi tine mamwewo maindependent commissions ari mukati mao.